vamunoda vafa vakaperekedzwa nevashandi vebazi reenvironmental management agency kana kuti ema vakati vari kushamisika zvikuru kuti hapana zvine musoro zvati zvaitwa mukuedza kuona kuti vanhu vakadhirikirwa vaburitswa vakabva vataurira vashandi vebazi ravo kuti vapinde mumugodhi uye kuti vanoongorora kuti zvakamira sei kuti vabatsire mukuburitswa kwevanhu ava asi vamwe vanoti kupinda mumugodhi uyu kunonetsa sezvo pasina manera nezvimwe hama dzevanhu vakadhirikirwa dzinoti hadzisi kufara nemashandiro ari kuita vashandi vehurumende rebazi rinoona nezvicherwa vavanoti vaifanirwa kutungamira mukuburitswa kwevanhu vakadhirikirwa vasanzi manenji baba vamakitai uyo nevamwe vakadhirikirwa vanoti mwana wavo akatofa sezvo mave kubuda mweya yemitumbi vamanenji vanoti vanoziva kuti mwana wavo akadhirikirwa sezvo iye ainge aine shamwari yake iyo yakapukunyuka
dai vanga vakwanisawo kutiwanisa machemicals anoita kuti munhu wakuri pasi kupera then vanhu vowana kushanda zviviri zvakanaka vanhu vedu vabude aio munhu waakanga anayo shamwari yake yakanga nayo ndiyo shamwari yake yakabuda imomo yakatonyatsokuona kuti ndiye adhirikira yakatoona kuti pakadhirika mugodhi yakatonyatsokuona kuti aripowo pakati pevanhu ivavo handisi kunyatsofara naministry of mines ndokokuti vanhu vari kupinda umu vari kupinda vasina leadership yeministry of mines because munhu weministry of mines ndiye anotaura kana iye munhu weministry of mines akati izvoni hapachakwanisi kuti vanhu vatoreti serefaini akati vanhu vanotorekava ndiye futi tie takangomika kunzwa mashoko kubva kwaari
mumwe asiri kufara nemashandiro ebazi rinoona nezvezvicherwa ndiva Jacob Nira
tomaifaidira ini hazvina kundiitira zvakanaka because kana vachitaura kuti ivo ukati vanhu ngavambobuda vozotanga futi mangwana because aya mazuva ari kutofamba hama dzedu dzakangorara dziripo pasi
vanhu ira vanoti vanhu vakadhirikirwa vanofanirwa kuburitswa vasati vaora kuti vavigwe zvinechiremerera kwete kuzovigwa vakawanda pamwe chete mumugodhi uyu
isu tesemiri zviri kutotirwadza because tikuda kutoti apaivigwe kana kurunzi yakafa tikwanise kuti timuchene tikwanise kumuviga
mambo wenzvimbo ine mugodhi weeldorado vagibson jenani vanozivikanwa samambo katidza matombo vanoti hapana chivanhu chakaitwa pamugodhi uyu izvo zviri kukonzeresa kuti vanhu vakawanda vafe mumugodhi uyu
chinzvimbo chega chega chinzvimbo yega yega ine chivanhu chayo saka vana vari kupinda munomu havasi kuudzirwa chivanhu nesu madzishe nenzvimbo iyi vanongouya vachibva kumadzishe avo vachipinda pasi pane mutemo wavo ndosaka maona izvozvo hamuna kana wangu one wokunokwazvimba afira mumugoto varimomo havasi vekwavo hava kuitirwa chivanhu chekuenda pasi tinoti isu vana vakawana basa rekuenda pamugoti isu tinoenda kunotaurira pasi apa kuti vetuwe vana vasekuru muri pasi apo kunyanya ana achidziva vekusungu ava ndosvikure muno nyara dzaipasi apa vana vapinda kuzoshara
vamunoda vafa vakaudza vanhu kuti mapurisa enyika ndiwo ainge ari kuchengetedza nzvimbo yemugodhi uyu vakati hapana munhu asiri mushandi webazi ravo anofanirwa kupinda mumugodhi nechikonzero chipi zvacho vakati vari kupa vanhu vangadai vari pasi pemugodhi vachikorokoza goridhe mazuva matatu kuti vabude mushure mezvo bazi ravo richavhara maburi ose anopinda mumugodhi ndakamirira studio 7 muchinoi ndini apa achigoriwa.